tasangana nhasi pamusangano wedu wataita kuHavare tine tsamba kana kuti gwaro ratawana kune avo vanotonga kune zvebhora pasi pano FIFA. Tsamba iyi inoti mukomana anotitambira muchikwata cheZimbabwe national team chemaWarriors anonzi Devon Taitamba Tsafa amborambidzwa kumbotamba bhora kwemazuva anoti 30 days kusvika FIFA yaongorora nyaya yake yemasubstance akawanika ari muviri wake asingabvumiri kuti uatore apo kana achitamba bhora.
Saka imi sesangano reZifa zvii zvamuchaita zvichitevera tsamba iyi yamawana kubva kuFIFA?
Tsamba yatawana kubva kuFIFA iyi tairatidza mutambi wedu kana pleya yedu inonzi Tsafa tikamutsanangura zvainoreva iye akatiudza kuti akatora tsamba iyoyo onoongorora zvakare obva atizivisa zvaanenge afungawo kuti toita sei panyaya iyi. Tiri kumubetsera zvakanyanya iye tamutsanangura zvainoreva tsamba iyi.
Iro sangano reFIFA rataura kuti chii pamusoro peye yatingati evidence kana kuti humbowo hwekuti Tsafa afanire kuunza kwariri kuti rigoongororazve kuti richaenderera sei mberi nenyaya yake.
Sangano reFIFA ratizivisa kuti Tsafa anofanira kuvazivisa ivo veFIFA on or before musi wa9 September kuti anoda here kuti nyaya yake iongororwe zvakare uye apiwe mukana wokuti adzise umbowo kuti madhiragi haanga atora hazi madhiragi asingabvumirwi kuti aratidze umbowo kuti madhiragi akatora akaatora kuitira kuti azvirirape chete. Saka zvino sangano reFIFA rati izvo on or before musi wa16 Tsafa anofanira atumidzira umbowo hwacho ikoko kuFIFA kuti FIFA iongorore nezvenyaya iyi.
Saka imi seZifa zvii zvamazivisa Tsafa pari zvino zvichitevera kusangana kwamaita muHarare nhasi?
Tasangana Tsafa tikamuzivisa zvinoreva tsamba tikamuverengera tinamutsanangura zvese zvinoreva tsamba iyi. Saka tina vatinoti team doctor wedu aneiye anoziva nezvedoping iyi amutsanangura zvinoreva tsamba iyi. Tsafa akabva ati ndazvinzwisisa zvino ndichatora tsamba iyoyo inoratidza mhuri yangu inoratidza vamwe vanondimiririra ndobvekuudzai kuti chii chandafunga nezvazvo.
Saka pari zvino imi seZifa muri kuti Tsafa haachafanira kutamba nhabvu kubvira zuva ranhasi?
FIFA ndiyo yati pari zvino kwemazuva 30 days Tsafa haabvumirwi kutamba nhabvu unge kungava muleague kungava national team kungava friendly match pari zvino FIFA yamboti ambomira kutamba bhora ichimboongorora nyaya yake. Zvino kana FIFA yataura isihatigoni kuipikisa because FIFA ndoatingati baba yedu kana mai yedu hatigoni kupikisa zvavataura. Saka isusu tinototeera zvataurwa neFIFA zvino hatitamutsanangurira Tsafa uye akabva azvinzwisisa.